Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 30, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo.
National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, musenate nomuhouse of assembly.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Nasi Studio 7 inopinda kuManicaland ichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti paramende haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vasainirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira 14 pamuzinda weparamende, vamudenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust ne Women in Politics Support Unit. Vamudenda vauza Studio 7 kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka zvakakosha kuti tive neshamwari dzinobatsira parliament, dzinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano runomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo, uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamendi inge ino ruoko rwelaw society. Tinenge takwanisa kunzvera zvinenge zvichisuggestwa neexecutive zvichiuya kuparamendi, toona kuti zvinobatsira nemutoo upi, tingagadzirisa sei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, but iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remitemo reconstitution yeZimbabwe.
Amai Valerie Zvuya vekuLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vachishanda neparamende, chibvumirano chanhasi chasimbaradza ukama uhu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa hukama hwedu neparliament. Tisati taita MOU tagara tichitoshandidzana zvakanaka neparliament maererano nenyaya yemitemo inenge iri kubuda, kuiinterpreta nekupoo pfungwa dzedu secivil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano. chibvumirano chasungikana zvichaita kuti tikwanise kukooperate zvakanaka for gore strategic plan reparliament inofunga matoroona from 2019 to 2023.
Mukuru wesangano regender and media connect amai Abigail Gamanyavati vachashanda nenhengo dzeparlamende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburiswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nhau.
Tisikungogumira apa, tiri kupindawo futi tichibatsira kudzidzisa zvemamedia skills for Parliament of Zimbabwe administration yacho pamwe chete nemaportfolio committees nemathematic committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive maissues anoafekta madzimai ne tinoona kazhinji asingabude mumapepanhau edu kana kuti munews dzedu dzemuzimbabwe.
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra2023 pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji. Sezvo paramende isina mari inokwana, masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo, zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati pamwe nezvikamu zvavanoda kuti zvivamiririre muparamende nemudare remakurukota. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapasiwa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende, vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawata zvinobata kodzero dzavo kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visual Handicapped vaTimothy Mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dr. Pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane disabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution ye legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards to vanhu disabilities. Tinoda kuti vanhu vane disability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate no mu house of assembly, but the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane disability must compete at the same and given opportunities zvangofanira nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vati zvepari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nekusenate. Uye hatidiwo kugumira kwokuze kudzimba mbiri idzi, tinodawo kuguma tava kutivewo maministersvo. Tinoda kuva naminista ane disability noti mumwe chete. Toda kuti tadai tatogona kuti ndopatingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Atisaka kana tichiti all ka, tinoda kuti pese. Ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwese. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, avo vanoshanda nesangano redisability amalgamated community trust vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
ini ndanchifunga kuti chikamu chavaifana kuisa 10 to 15%, then we encourage our vanhu vemacompanies kuti vava vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetax, zvo encouragewo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefit yacho uye vaka disability sector ichibenefit. Ndo zvandanga ndichifunga ini kuti dei vawedzera chikamu vobvisawo vobvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax. Robatsira kuti vanhu vavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Iri iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Timba.
Komiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yanyorera hurumende yeAmerica kuti iwedzere zvirango pavanhu vakatemirwa zvirango izvi neAmerica, nekuwedzerawo mazita evamwe vanhu vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Kuti tizeye nyaya iyi, Tabata Sachigaru wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
America ameno kuti iri kuda kutifungira kudii, nekuti zvese zvavaida kuti tiite tikuita senyika, mareforms dzavaitike emutemo tirikuita, zvavakati zvema human rights tirikuita, zvese zvavakatiti tiite tirikuita. Saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho ndechipi, asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change. Nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms, vanenge vachireva chii? Nokuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda, kana ari maamendments kana kuisa mumutemo munyowani. Saka zvese tiri kuita iye zvino izvi, mutemo unonzi aipa uya, tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa. Tinenge ta Freedom of Information Bill iriko iye zvino izvi, inenge yaact. Ikange yaact iyoyo tatobvisa aipa. Saka zvavanoda mopa takaita. Saka chavanoda chaicho shiye hatichanyatsoziva.
Vamweka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano, uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa, asi kusvika pari zvino hapana chaitwa.
Minista pane vanhu vakapfurwa vaya muna August 1, minista veforeign affairs Dr. S. Bimon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese. Saka gore rino izvozvo zvichatarichwa. Saka ndo zviri kuitwa izvozvo. Dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera president kuti musoro, vachiti ita zvakati. Zvino hazvikwanisiki. President havangaiti zvinoda America. President vanoita zvinoda maZimbabwe. Saka ende president vanofamba nenguva yavo yavari kuda, kwete zvekumanikidzwa kana kumbunyikidzwa, kwete. Saka hatizive, nokuti fanika nyaya iyo yekuti hanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira. Havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kunzi tezai mutemo.
Sachigaru wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge kuti tinzwewo divi ravo.
VaZulu, zviri kuitwa neAmerica yanga iri garo ziva, nekuti izvi zvagara zviri zvinhu zvinoitika mwedzi wandira wega wega tichiendawo kumwedzi unotevera, mwedzi waFebruary. Nekuti nguva iyoyo tese tese tinotoziva kuti inguva inoongororwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Panguva iyoyo panonzoburitswa gwaro reexecutive order rinenge richiita yatingati pachirungu extension nerimwe gore yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, especially izvo zvinenge zvisina kugara muzvigera pachayo, nekuti zvigera inonge ichizoongororwa nedzimwewo nzira dzisiri dzekungoti executive order chete chete. Saka zvekuti zvirango zviri kunzi zvirambe zviripo, zvekuti pari neye vari kuda kubviswa, ndinodayira kuti pamwe ava ndevasisiri muhurumende kana kuti vakafa vakafanana navana vamugabe, kuti wedzerwa vama zvingatisanisi nekuti mukatarisa mukuitika kwezvinhu kubva gore rakapera kusvika mugore rakapera muferi muna 2018 munorangarira imi kuti pane kupfurwa kwevanhu vatingati macivilians nemasoja muna August pane zvakare dzokororo yechiitika iye chiitiko ichocho muna January yegore rakapera vapfuri vatove vanhu vaakuzivikanwa kuti uyu ndiye akapfuura uyu ndiye akatumwa nekuti vehurumende yeamerica vanenge vanewo maonero avo nemaziviro avo netsvakurudzo dzavo dzavanoita muhurumende kana mune vambunyikidzi vari kutozivikanwa kana vanga vasipo ava ndo vanenge vaakuwedzerwa kana pane mamakambani anga asipo aya ndo vanenge aakuwedzerwa saka izvi hazvitishamisi tingatoshamisa hacho inyaya yekuti tarisiro yehurumende yezimbabwe inogona kunge yanga isina kunge yakananga nezhira iyoyo nekuti tarisiro yezimbabwe yanga iri yekuti zvinhu zvinge zvichirerutswa zvinge zvichiita nani asi chokwadi chiripo ndechekuti maonero anenge achiita america maonero anenge achiitawo vamwe vanotori munyika ndeyekuti hapana zvakanyanya zvasanduka kubva panguva yamugabe kusvika panguva yatiri kurarama iye zvino maringe nenyaya yematongero ejeketere kana maringe nenyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana even mune zveupfumi chaizvo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekunzwa yokuzeya kuti ronzwa here kubva kuzvapupu kana kuti kwete panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere vanoti zvizhinji zvingadzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare. Pane zvinji zvinogona kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare reSenate muAmerica. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Zvara nhasi izvi hatinazvoti zviri kuitika ndechekuti maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinorevei chokuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo zvichireva izvokuti hapana evidence itsva ichaunzwa nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vaakukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika uyezve patwitter apo patinogara tichiona vachinyora pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo vava kuataka vanhu vari kurana process congress chief asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment saka zviri kunzi masenata ngaakwanise kuverenga bhuku racho vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya saka tangomirira kunzwa kuti tii chichaitika nebhuku racho asi zviri kunzi malawyer mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafaniri kunge irimo saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro mungawana zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro asi ndikuona kunge nekuti harisiriro bhuku rekutanga ranyorwa nemunhu anga achishandira vaTrump ndikuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvokufungirwa nevanhu ini kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbo utsva asi handifungi kudaro dai paine zvinonyanyisa kuchinja case zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
Chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare hazvifaniri kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano re World Health Organization anoti achatora nhasi danho rekutara kana kusatara kuti chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi anomwe pasi rose, chirwere chinganzi chavhiringidza pasi rose here. Svondo rapera, WHO yakati chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe changa hachisati chasvika pakutarwa sechirwere chavhiringidza pasi rose chinoda kurwiswa zvechimbi chimbi kana kuti global health emergency. Russia yabatana nenyika dzirikuedza kudzivirira kupinda kwechirwere checoronavirus ichi kubva kuChina. Danho iri raratidza mafungiro ehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMihali Mishutini. VaMishutini avo vamusvondo repiri vari pabasa vaburitsa urongwa hwavo hwekudzivirira chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa RMDC vaNelson Chamisa havasi kuwirirana panyaya yekuti matambudziko atarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi ogadziriswa sei. Chiri kuwiriranwa nevaviri ava inyaya yekuti panoda nhaurirano asi kuti dzoitwa sei ndipo paita kuti vave makara asionane. VaChamisa avo vanga vari kuSouth Africa neZuro vanoti panoda mutongi gava sezvakamboitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Asi vaChamisa vanoti havasi kuda hurumende yemubatanidzwa asi kuti nhaurirano dzinofanira kuunza utongo hwejekerere poitwa sarudzo dzakachena. Asi vaMnangagwa vanoti nekune rimwe divi havaone paine chinangwa chekuunza mutongi gava vachiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pePollard. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kuda navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takai negotiate pasina mutongi gava. So we don't need mutongi gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvi kufamba zvakanaka angotiwo apai ndakamboapply kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei, hazvidi mutongi gava zvese. Takakwanisa one ini navaMonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvozvi pakaa pasina mutongi gava. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobson. Vanhu maZimbabweans ekuti tingati maunsung heroes and heroines constitution making hongu wamangwana neni ndisitaitungamira. Asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hopesada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka ndiyo vatongi gava ivavo. Kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishopi, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongi gavo vanobva kuna maSadat kana kuna African Union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe iparty yeSadat. Kana isu tikati taakutaurirana paine wana mutongi gava chavanorudza chaicho hatichioni. Takamboita wani tina na mutongi gava munyika muno.
Tomboya panyaya yekuvandudza bumbiro remutemo muri kuiona sei mevamangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
Veministry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutemo hauti nokuti wanyorwa hauchachinziwi, vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa. Saka vana maareas avakaona anoda kukwenenzverwa go aka propose ku parliament vamozora vari ku parliament ngavano adziwa nyaya yavo ku parliament ikoko kana vachiti hapafani kuchinjiwa zvinopera ku parliament
vamozora
bumbiro remutemo harizi reparliament wamangwana bumbiro remutemo ndire mwana wese weZimbabwe tikati isu mutemo weZimbabwe constitution inongogadziridzwa ku parliament chete tinoita mistake nekuti patakainyora tinangoinyora tiri parliament chete vana veZimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly in 2018 kuti iri ndo rabumbiro redu woona iko zvinezvi kune zviri kunetsa security munyika muno panzvimbo yekuti hurumende igadziridze izvozvo iyo mamata mamata nebumbiro remutemo ende zvavari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president anofanira kutitaurira kuti vice president wake ndiani toenda tichiziva kuti president ndiva mangwana vice president wava mangwana ndiva monzoro tobva vanhu vachibva vavhota vachidziva kuti tiri kuvhotera package iyo zvichiita kuti kana president angobva hapasina zvokuchipitsirana maziso kuti anopinda ndiani automatically vice president anobva apinda zvinoitika kuamerica zvinoitika kumalawi zvinoitika kunyika dzakawanda zvakaonekwa nevana vezimbabwe
vamozora vanoziva chikonzero chakaita kuti tisuspend close iyoyo for 10 years. That's why that close isina kungoitwa implemented. Vari kuzviziva vamonzora
zvano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem.
Vamangwana, asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete?
Hatisi kudzorera masimba kumunhu mumwe chete. Chinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president which is executive.
Muteedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, munyori mukuru wezvekudyidzana, munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana, manzwawo zvakare kumuteedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora. Vaviri havanga vari parunare muHarare. Chirongwa che Women's Roundtable na 8 PM nasi tirikutarisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi nechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Vateereri, hatina kuzokwanisa kukupai nyaya yemamiriro akaita zvino mumanikaland, nekudaro tichakupai nyaya iyi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 Zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwadi zisenzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland abuthene kobulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu onkazikwele. Labana amadoda kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani inyango khona engani kayivele aphondakala ukuthingenelana njani lendaba esikhuluma ngayo.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika. La malunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokithini ahlala abaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe anqindisa kukhetho lwedluleyo akunkulumo zomanyano wePoland abethe gwaqa lamhlanje kobulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePoland wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel kobulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePoland Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha uMnumzana na Love Mo Maduku uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that the number of provisions that they suggested. So we are discussing
sikukusani ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePoland isifiso sokuthi kudluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje ukudala lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Eliye njalo ilunga lePoland unkosikazi Priscilla Misiairambu Mushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwadi zisenzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party uMnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangela i-succession it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo kuparlament bahlale phansi wabona indimbano ongasikhokhela futhi.
Mnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePoland athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawo ebandla lama-Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele-Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele-Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lama-Democrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale le-Senate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hatshi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump lama-Democrats, ama-Democrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo lapho ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha i-information enyango nengani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala lenziwa la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani konoko?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe ulalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lelini, libe lesilinganiso sokuthi lokho angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilaneli elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-Democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu ancintisana laye, hayi lokho kungaphandle komthetho, ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengeza kabaphumi bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuzithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi, kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba nje?
Ha, leyo yinsinda-nsinda tu. Akuqondakali, kukhanya ngani abantu laba bangapha bedelele ama-Republican. Lanxa bephuma beluma bexhanxada, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses abuyabafakazi kube khona ngelinango, uzwakale ngasafuni ngelinango ukuthi baphume bazwakale, baphumele egcekeni bame. Bona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona, uyakhumbula bevotela ulokhu zenu-Supreme lokhu zenu-Judge lwanu ukavena, bona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Ningakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-18 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ningakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202-465-0318. ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane lendlala, abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni, ikakhulu emalokitshini, lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga, abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu, umnumzana Clifford Matorera, uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We have started to identify people in every community. We have started with Harare.
Siqalile ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwechukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiya kuthi abanye babesuke sesihlangane lapho sesenzi round yegrosari. Kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha, ngizuza irayisi, ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane nendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye selala eziko.
Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sibheka irayisi, ntambama isisitshwala lamaveji. Ngobinyama iyadula. Unxa udlile uyakudla ama-chunks wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatemba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwana. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili, indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele siswele ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo. Ngingathi yilokho ababekubiza ukuthi yi-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi ngizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali uyiboni incane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokitshi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ayisathengi lutho. Sokusebenzisa iyusa lapha, thina amayusa siwatholi. Indlala, izindlala isibulele. Izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balza, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sisibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika futhi i-2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezehlukeneyo zemadolobheni, hatshi iHarare kuphela, kodwa amadolobha wonke elizwe,
not just Harare but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokunganikwe zulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlebe. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwele Melika, abakudale le-Senate ngapha kwele Melika ukomite bonango ukudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho abakubandla le-ZANU-PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lomnumzana Jim Risch umgcinisihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalukhulu obona ngezemali umnumzana Stephen Mnuchin lomnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha, bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla le-ZANU-PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla le-MDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa use-South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano we-SADC labe-African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abe-ZANU-PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo ze-Pollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane lobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamlankunzi oyabe ongumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo ngabalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilo, ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi ubaba upresident ubaba u-ED Mnangagwa akazange ayale ukukhulumisana lebandla le-MDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakala ukuthi akontesta ukhetho oludlulileyo ubona abafuni yibiqiniso elikhona ubaba uEdi Mnangagwa kayalanga singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani
kuthiwa buyani kuPolat Makhumalo kanti libalekelani
kambe mhlonitshi akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami owami upase ugrade 7 owakho wapasa u-form 4 sesisiya kugraduation ubususithi wena hayi Makhumalo bisa owakho umntwana lanxa epase ugrade 7 azograduata ku-form 4 kanti iPolat leyo okhuluma ngayo mhlonitsha wami sizahlala njani kukanti bonke laba bakuPolat akula lo yedwa olomneli wephalamende iphalamende ngaphandle kwamagupu alobantu ababili thina silabantu abayi-130 so lapha sifuna ukuthini
kuthiwa likhuluma lamazero kuPolat Babunkomo
into fanele siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqambe ukuthi akube lezi zinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukubana likhiphe isandla sothando sokuthi kuyani sikhulumisane asithi ukuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafose but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident Mnangagwa kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla le-MDC elikababa uThamisa alibuye lihlale phansi lungisenisi sonkeni singabantwana bezimbabwe iqiniso elikhona yikuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalowo ufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani
asivumelani bawankomo ngikubuza umbuzo olula ngithe mina mina lawe silabantwana ababili owami upase u-grade 7 kwankomo wapasa i-form 4 asithi kwankomo upasa e-university so kule graduation la wena nkomo usothi kimi Makhumalo yisa umntana wakho ka-grade 7 abuye e-last lapha azograduata ugraduata ngaliphi yena engafikanga e-university nomuzwamona awusoze ukuthi wena umntwana wapasa u-grade 7 niyo hambe yagraduate e-university thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba bakuPolat ozero laba beni bePolat bekuqakathekile ukuthi kubuye izano le-MDC kababuThamisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hhayi lapha kulodubo sokumele sikhulumisane umlota sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi sivumelane umlamulankunzi wakhona hatsho ukuthi njengoba ngezizane liyinile yini selidinga umlamulankunzi yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume
nanso baba unkomo kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi loThamisa ngaphandle kwePolat
lokhu yaso kuyidimandi yabona into yokuthiwa idimandi lesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba abantu nalabana bantu iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe nangokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongaphi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene e-ground phela ngalinqoba ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi lizo singagiqinisa kanjani okudingwa ibandla le-ZANU-PF yikuthi i-MDC ekhokhelwa uMakhumalo ayibuye layo sikhulume singabantwana bezimbabwe sonkeni
ukuyiphetha Makhumalo ungathini kuzulu wezimbabwe okhangelele kubaba uThamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo
zizalana zasezimbabwe izanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle asiye ezibhedlela amafutha enqola zomlungu vele kawabambeki ake lingitshela ukuthi nxa kuthiwa siya kuPolat sabona sebengenile kuPolat omakhuphe seligqoka amasikafu ezanu kanti nizagqoka njani isikafu sezanu wona usithi iPolat ngumlamulankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beleli labo laba abakuPolat ngabantu bezanu
kuyiphethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zezimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba kuThamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zezimbabwe
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo wake waba ngummeli weInsiza South edale lePhalamende. Ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo. Kwezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa uFelton Kamambo uthi unethemba lokuba umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Logavisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ishanje izifo ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqeshi omutsha weqembu lemela ilizwe leZimbabwe uLogarusich. Umkhokeli weZifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba lomqeqeshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. uLogarusich uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandy Chitsambwa ngemva kokuba iqembu lamaWarriors liyangise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu yezwekazi laseAfrica we-Africa Cup of Nations nyakenye. uKamambo uthe bavumelane lalo umqeqeshi ukuba uza kweleZimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ukukhokhela leli qembu ukuba lifinyelele kumncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract, renewable, depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili, kodwa silakho usingezelela leso sikhathi nxa lo mqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumdlalo ye-AFCON elandelayo kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba ukuyabe kungokwakuqala kumbali yelizwe leZimbabwe.
Ubephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobe ngumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethwe ukuba ngabasekeli bakaLogarusich. Ndawonye loTendra Indiraya yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wabonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanel Mekop yena olesikolo sokufundisa unozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa. Aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba seABSA Premiership. uLogarusich isizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqesha kuzwekazi laseAfrica. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenda ndaweni yesithathu kumncintiswano weChan oqhutshelwe kwele Morocco. Phambilini kwalokho lomqeqeshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East, Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lamaWarriors ukhona mhla zingamashumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona kwimidlalo emibili lele Algeria emidlalweni yesibaya sikaGroup G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica. Ngenyanga kaMabasa uLogarusich labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kwimidlalo yeChan lona yona izaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Thank you.
Jerusalema, ingoma kaMaster KG featuring Nomseko isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene kobulawayo xoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.